Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2017 Makatirira ku Studio 7 nevenyirenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa asvika ndokubva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo. Suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndeyi. Takataranzwa mune minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakacheleredzwa.
Mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange.
Hakuna kodzero inotika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ra gidi rinodarika gidi rokuridza futi.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kutengera mbeu dzavo vogande mafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino
varimi vochema chema nekudhura nekushayika kwoitwa mbeu nefotereza pane dzimwe nguva iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe. Vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi. Kunyango hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo. Mumwe wakasungwa ndivafarai maguhu vesangano renatural resource governance. Takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro manheru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo.
Tanga tine commemoration kwamarange. Yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko. Wakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva vati neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndeyi takataranzwa mune minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa nisingatendekwe kushanyirwa saka kutaura kuno kuti tiri muusungwa mutarishandiro
kwasungwa vanhu vangani
iko zvino zvitava 16
vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi
panga paine vatatu vabva kubrazil vangangoita vatanhatu vabva kusouth africa avanga vari vashanu kwozoti vatatu vabva kuswaziland kuti vamwe vatatu vabva kuZambia kwozoti mumwe akabva kuKenya neakabva kuUganda
makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino
ya iko zvine zvapasimonia kureba ndo vambouya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana
zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa
hongu ndo zvichaitika izvozvo mangwana ndo patinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini
avo vanga vari vafarai maguhu vesangano renatural resource governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kumutare central police station
munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13 hekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawa yo Metropolitan, endai kubulawa yo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase, Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde, Kutimuzi, Zimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Mutungamiri webato Red National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamirioni manomwe vanyorese kuvota. Vanhu vanodarika mamirioni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvhota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi chiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa, vakaroora nekuroorwa, vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii, nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kunoregister chii. Asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo, vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kunoregister kuti vavote kuti upenyu hwavo husanduke nokuvhotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusisina zvepfuti vane kodzero yekuti vavhote. Ikodzero yakakosha zvakadii tichitarisa nhoroondo yenyu imimi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro, ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo, kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimburwa musoro mvura yakasakare. Haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa Red National People's Party, Dr. Joyce Mujuru, vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, Nasi tine urukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti ava vekutungamira bato rePeople's Democratic Party ava vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanira kungotaurawo gore rino kuuya rakatooma because igore resarudzo, igore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine mademands akawanda. But chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya yema election promises ezanupf. Iyo vachombo yevavava vakatoiswa paminister of finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isapote ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apande pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vavaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimwe ini. Because nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetike ba because mademands acho akawanda and togona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year. But tese tinoziva nenyaya yezi kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chaiyo chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye 3% iri kupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry. But economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Ma distortions ari kuya nekuti vana muzvina business vano exporter havasikuwana mari yavo ma export earnings avo kuti varambe vachi exporter. Ma distortions ari kuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo ma distortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana ne crisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008 wherein takatama billionaire tese but mabillion asikatenge chinhu. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwachinamasa kwaita kuti pamusoro perecession ipapo crisis of underaccumulation tiite mafeatures crisis of overaccumulation. Chakozeresa kuti zvinhu zvikwire munomu inyaya yekuti chinamasa aita inonzi budget deficit yakataurwa nachombo nezuro kuti ari kufungidzirwa ichaita 1.8. Ini ndakazvitaura mustate of the economy yangu address kuti iri kusvika pa2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chaita kuti muri kuspenda mari yacho musina. You have to finance this budget deficit. So vari kufinance the budget deficit nenzira dzisina kuita twasu nenzira dzisina kuti waro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze. Ingangoti apo naapo kuva mwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna Dhisemba, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya yatanga kunaya. Zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazuviro atinoita ndonguva yavo yekuti vaunzwa kuti yorira mudenga mumange womanyamanya zvino kuti wochipedzisa kuita land preparation yayo. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Dambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatsokuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika zvisinga zvisina kwakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana-siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotota, uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima tinoti maproduction costs aya ari kusumuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozopa here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achisara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutaurira nawo here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimi iri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotarira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, ndine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asi pari zvino regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara, ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Excellence Forum riri kuPretoria muno muSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno muSouth Africa vakadedza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapplya for Zimbabwe exemption permit apiwa nguva yakati wedzerwe yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kana kuti vane mabhizimisi kana kuti vanoenda kuchikoro munomo. Izvi zvawedzerwa kusvika musi wa31 ndira gore rinotevera ra2018.
Zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvirimomo muSouth Africa?
Izvi zvinofadza chaizvo nekuti vanhu vaakuenda kuzororo rekisimo almost vakagadzika na hana vasingazivi kuti ko zvino mapepa zvangu ndinoendesa nguva uye zvichafamba sei. Uyezve ivo vehurumende veVFS inotora mapepa iyi vanenge vakuchitorawo mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei kuti vanyatsotarisa mapepa zvayo ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya. Saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikane hana.
Pane zvimhingamupinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvisvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvichigadziriswa?
Kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa makombiyuta zvayo nekuenda paindaneti vanhu zvinovaneta izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi vatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 paipa vakaunza mavhekesi iye zvinoizvi pane security verification neine. Saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati. Saka kune vanhu vasina ruzivo rwemakombiyutas zvinoti nesei asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa. Dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka security ive yakati simbei. Tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application acho akaprinda rimwe fomu rinobuda ipapo akaenda kunobhadhara kubhengi hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadhara reflekta kwaikwezvo kuti system inobva yakuvhurira. Saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurirai system. Saka ichocho ndo chimwe chemhingamupinyi zviri kuwanikwa nevanhu. Uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo asi ukada kuti ucheke pemiti yavo itarise kuti ukwanise kumuitira online application hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa. Ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsozvisisa kuti vanhu varira kufambisa zvinhu zvavo sei. Saka unogona kuzoenda kuhome affairs woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS. Saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira.
Iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa, kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro. Isusu tinoita zvepahuman rights, tingangoti tinomirira vanhu pagotero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa. Tinowanikwa muPretoria tiri panonzi paKutlwanong Democracy Center tiri pa357 Fikafi Street muPretoria.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana-siyana. Uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji matambudziko akasiyana-siyana. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusani Mhlanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika makereke izvi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Mhlanga.
Ndogamuchirai vajonga muri seyo dziri seyo ari seyo mabasa kwamuri ikoko.
Aiwa, kuno tiri vapenyu. Reverend, nhasi tati timbokurukura nenyaya dzatiri kunzwa kuti dzinenge dzatomuririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita wekereke iyoyo kusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Mukoma Jonga, tinozviona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke inoshumira tiri atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare inhau iri kungotaurika musine nguva inhau isiri zvayo tingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon aiwa inongori nyaya inotaurika ndingati jonga ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazvizhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori asingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vaskefa vaita zvekubvisa madhimoni asi hanzi bhaibheri roti vanga vati kushandisa simba rajesu vaishandisa simba ravo
asi kachiri kuitika Reverend Muhlanga zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika takatonzwawo kana mutungamiri wenyika varobert mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke
koma jonga nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva ari kuwanda pasi ratiri kurarama zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda vanhu vari kuwandawo matambudziko ari kuwandawo vanhu vari kutsvagawo mbiri saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo uwandu hwemakereke uwandu hweungano dzemasangano akasiyana siyana saka zviri kuwedzera hatisi kuramba inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera makereke ari kuwedzera pasi pezuva saka pari kuwedzerawo vanhu pari kuwedzerawo maprofita pari kuwedzerawo mareverendi pari kuwedzerawo mapastors pari kuwedzerawo vavhangeri izvi zvinobva zvichiridiwo zvichiwedzerawo
asi zvinosiya papi chiremera changa chagara chine makereke
ichokwadi nikomajonga chiremera chemakereke chiri kudzikira chiremera chevatungamiri vemakereke chiri kudzikira vanhu vaakutarisa dziso rekereke harichisiri dziso revaitarisa naro mumashure umo pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu saka vazi yabva kereke yabva kereke saka yadzikira yendingati vanhu vaiwimba nekereke vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekunzwa kwatinoita masimba vanhu vari kungotsvagawo masimba ari kutsvagawo mbiri vatiri kutsvagawo kuti vanhu vamakereke azare paungano dzevanenge vari vari kutsvagawo even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo saka vanhu vachizvitarisa shuwa shuwa chokwadi kuti chiremerera chekereke chadzikira
totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nevezvematongerwo enyika asi yezvino zvinenge zvati nyanyewo zvakare imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo
mukoma jonga nekuda kwekuti tiri munyika and mepo iri kuvhuvhuta saka mepo painenge iri tichingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya and patinenge tiri kungofamba jonga unogona kungotorwawo nemhepo saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke vasiri vakuru vemakereke vatungamiriri mhepo irikuvamba ichingovhuvhuta and pairi kungovhuvhuta tiri kuraramawo munyikawo ine nzarawo ende dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapapa nevari kuita zvematongerwo enyika unogona kuwanawo cheuviri woranga wakatomira ipapo asi chiremerera chako nechiremera cheukereke chinobva chadzikira
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu Reverend Muhlanga tinotenda zvikuru onekai zvenyu vateereri
mazvita mukomajonga mazvita vateereri
manga makateerera kuna Reverend Vusani Muhlanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange nezuro. Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Varimi vochema-chema nekudhura kwoita mbeu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nina ngokwami kangilasizi laye kubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Kule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami. Kucho abanengi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanu-PF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhulundile naye usuke ndiwadla loko wesilingi wabuyela emakhadeni nqayini zakhe emzini lakhe kakudala ukuyosungula ubutsha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba simncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emasoni Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanu-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi seGugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi. Abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi. Wayevele kukhangela ukuthi kuzakwenzakala khona lokho. Le nto kade ihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF. Ule mbali ende kakhulu eyosuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonqothela eGugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshwe athonisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa embopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidlands. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumile kuzanu yikho izanu iza kuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethi bayambopha labo zimbila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ukusela, belwela ukudiliza umnotho welizwe okubangela ukuhlupheka kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapho abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla leZANU-PF futhi kathesi abafuna ukuthi ngaye iZANU-PF yakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uZulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yebandla leZANU-PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu khala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabond kumbe ngedo. Laba basebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kulalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Nare ngumsekeli omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU-PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe kodwa ke kuaffecta uZulu ngokuthi uZulu eZimbabwe khathesi akala msebenzi uZulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogwe Moyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ngxabane khona ebandleni leZANU-PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kuleviki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokho kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizimusi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengaleqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha bona khona ukuthi ikusasa likhanya lilolutho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhiphe umongameli Mugabe leZANU-PF yakhe embusweni.
Okwakhathesi kunzima, kunzima sibele ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bekhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi kuhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakhamuzi anda umnumzana Ngqabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokho kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU-PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nangusele minyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisa kuphela ukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukudilika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawandeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North West le South, Emarondera East le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mguza, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyele South, ebobulima east kanye le west enkabazwe emidlands ngokwe south le central ngokwe sasami mberengwa west e south north le east izishabane ngezi kanye lezishabane runde kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike voice of america ethi www.voaindebele.com
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wasikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzwi oso kusenzakala kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu nakenako-alliance bangena nengqini yengqi bekhuthaza abantu ukuthi bayevota ngangezimbabwe inkulu kangaka ingeza izikhetha izimbi zonke so izezikanile udaba yekathi babhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amasu
ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hamba niyeyeleketha njengamavota nabo abangenabuphakazi ukuthi bahlala ngathi hambani kuma-councelors yenu ihambe futhi nakubosobhuku siyobhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni asambeni siyobhalisa ngokumelezi yethu ngoba yikusasa yabantwabethu isezandleni zethu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuleviki esedeswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, ngibonge njalo zamadabezi lalalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngendiza zabo ezazilani yamandla. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulu ndimilo laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emaqhageni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusha bakhe kwase ukuvusa imizwa ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho bona engathi kungaba yikhona lokhu.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhuya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Nxa engqondweni yakhe wayezilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphuza le ndiza yakhe nenzakati ngoba phela engathi kuyathile ukuguga othandayo ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi lesi sikhathi sibona sesenze olukhu oluthize ebesinganayo singalwenza kodwa ingqondo nxa isiseyafika kulelo banga ufuna ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi iyenakasela mizwa kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba lephela kankomo lamadaba ezulu izele yindaba engasikeli khona lapho ekubhaxabuleni lasalwazindlu futhi ukuthi bezevelele donsa amatoleli bendaba le iminyaka yonale engamathumi amane futhi ukuthi kukhona vele okulesisisa bangacatha neminyaka enyakabalayo kodwa le engamathuma amane edlileyo kutho ukuthi nxa usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuphela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayisenqongele ukuba indoda wayo ngoba ukuthi layiseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu beminyaka ngesizi lapho wayeindoda sibili khona kutho ukuthi kukhona okukhona ikuthi amaphephandaba kwesikhathi asinika indaba babe sebephenzela phezulu indaba le iyakhona ukudla lokhu esikubonayo noma umali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva le yokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade benayo beyifukamele oweminyaka le edlule
obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba njengasiyo umuntu wesifazane kodwa angizange bengiyizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani kangazi kodwa ngiyabona ngiyanakanela ngiyacabangela ukuthi labo babengabe lapha bengazi impithano zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenzela ukuthi phela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje
amalahle ebantwini besifazana acitha nxa sebekhule okunganani
kubonike labo nkuma ngisoitholazo izazi ezizazi nezinto zomzimba womuntu kasivumelani ngobana bani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona bekudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo esika lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu ithina injani omama kuwakunakanyela ukuthi nxa bengashayi esikhathini kumbe sebeqede ithimbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi kayisikho lokho kodwa-ke umayisihlawumbe amaumayisihlumbamba yisithembisa amalahle ngapha ngabomama angatshintsha sibili
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umgandla siyabonga Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla
Ngugama
ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Salibonani babu Gande salibonani mthakazi omuhle
Yes siyabona baba vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lokho
baba inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu kodwa ayikhathazanga yodwa ikhathaze namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi yayidinga ukucela khona izulu idinga ukubusisa izilimo ingayidishinyelo nokubusisa nje umhlabathi ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi kodwa-ke lokhu kwehlula baba ngoba kuhandiwe emthethandaba kwafika behluleka ukubanganethesa isicala ungangezela umvilekazi wesibili Uthenge sokwehlule sokho bamkhupha namhlanje ngumuntu ozihlaleleyo nje ngumuntu ofree kathe sesivela kuwo la amapolisi ukuthi yeye umhlangano sikawuzange wenzeke yikho-ke izolo bathe hhayi madoda aqhubekani ngento yena so umhlangano siyaqhubeka mhlaka-18 kuyonala inyanga ngesabathi elandelayo liyana kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka-5
kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe kuyukuthi umcimbela liwenza
wawungowezamasiko ungela ezombusazwe
kulokucabanga lokuthile ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP yikho lapho abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hhayi kusho ukuthi khona ulokhunzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zokuba ngazo. So basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela bona ukuthi hhayi singamekela belaphana uzakhuluma ngezombusazo. So yikho kwenzakeleke khonoko.
Ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo, kukhona yini okunye elizaba likwenza?
Silenhlelo eziningi kakhulu Baba uGande, minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi seyabekwa phela Baba Gande lo mthakazi wonke saka-10 September igcotshiwe inkosi. Inkosi esiphakathi komsebenzi, imisebenzi yonke eyenziwa inkosi, inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi. Kule mcimbi eminenge eminye esizabe lokhu esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke izicinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi. Njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana lamanye amakhosi, ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle, ngiyalivalelisa Mthwakazi omuhle, ngithi hayi philani kahle Mthwakazi. Lingakhohlwa ngaka-18 November siyabe sisegcekeni leNcwala ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona lenkosi yenu ozani ngobuningi benu. Ngiyabonga Mthwakazi omuhle. Ngiyabonga eGande ba.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele. Ebesikhuluma laye uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu, yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazana kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla leZANU-PF.
Mama owaba sedini iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye-presidency ye kungaba yikho, but not le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba ndingabezi kuphela. Kanti abanye abantu abahambe empini ngobani? Sikhona lathi esasihambile empini, why kungathathwa omunye ongasiwo wesemilia kolokuzeni yakomgaba? Omama bonke ababesempini ayisi for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baya-neglect.
Kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla leZANU-PF,
hhayi bekungaba ngcono kukhethwe noma ngumuntu nje o-neutrali noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutrali, hayi khona ukuthi omkamngameli. Ngase kunje so sekungani i-dinner yabona. Akusamelela omama, it's like we are singama-studies siyapho ukuvuma. Ngingakutshela nge-newspaper yangemande kumbe yayinini owathiwa khona umama oloyali ku-president. It's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe. Thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe?
Inani labo lilungile yini omama laba abaphethe izikhundla kuhulumente?
Ungakhangela omama bayimajority yibo abavotayo, kodwa sibalutshwana ezifundeni eziyi-vital. Na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation. Asilobandla elincindezelayo, libandla sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenzale ngabe izawenza kuhle. Omama babehlezi voto, obaba bebevoto, kwakungela kuhlukumezana. Even kathesi akula kuhlukumezana. Umuntu ngaku ukuthi uke uyakwanisa kumbeni provided uyakwanisa ukulokuza isikhundla sona leso. Akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi kusekungani ngama-quarters, kungani yi-marriage quarter. Thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labobhuti bethu babengasondeli even nasezinkambeni zethu, sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa.
Umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi?
Right, kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over. Most probable na kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezapho. Siyakuvuma thina. Ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalelwe yi-2 years. Uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years ezabe zikhulunyiwe zingafika athiye. So usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye, ahlale phansi uthathe over omunye. So ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution, akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azaye kufaka engcwabeni.
Lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru?
Mina personally ngiyamzela, ngiphinde ngithi isikhuni sithithisa umgwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza. So kakuze laye ayesenza khona, ngiyamzela njenge-human being. Kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba. I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane, uyahlanya. So umuntu ongazelwa ngabantu bona bemathebelele nje yena lo asozimzweni.
Ye, kodwa uthi waxolisa.
Ngoba wathethisa idayethi uthi waxolisa, asikuzwa ngathi ukuxolisa kwakhona nxa waxolisa kunkomo kasikelanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Kido ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uyaziwisa ngikhuluma nje khona pa eMelika eNew York lamhlanje. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.